Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 29, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti macases anga achiita achiwanda zvekare muno muZimbabwe.
Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akawanikwa aine chirwere checoronavirus pane vanhu vakavhenekwa. Masangano evarayiridzi obatana mukukurudzira nhengo dzavo kuti dzisanyorese bvunzo dzeO-level neA-level kutanga mangwana, dzichipomera ZIMSEC mhosva yekusadzipa zvikwanisiro zvekurwisana nechirwere checovid-19. Chizvarwa cheZimbabwe chinoimba chiri kuSouth Africa, Shasha, chohwina mubayiro mukuru kumaBET Awards. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hapana kana munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere checoronavirus pavanhu vose 450 nevasere kana kuti 458 vakavhenekwa kuti vane chirwere ichi here. Izvo zvinoreva kuti vanhu 560 nevanomwe kana kuti 567 ndovabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Vanhu vafa vachiri vatanhatu, asi huwandu hwevanhu vapora hwakwirawo kusvika pazana nemakumi 42 kana kuti 142. Asi kunyange hazvo pasi rose riri kurwisa denda iri, muZimbabwe zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka nenyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Mukuziya nezvenyaya yemamiriro ezvinhu munyika munyaya dzezveutano, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus hunokonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Tikatarisa chinhu chekutanga ndechekuti nyika payakati zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, UK, Mozambique neBotswana nedzimwewo vakasununguka kuti vadzoke kumusha. Vazhinji ava vari kubva kunyika dzatingati mahotspots, nyika dziya dzine makesis akawanda. Saka ndiro ratingati dambudziko rekutanga iroro rekuda kwekuti makesis mazhinji atinawo makesis ari kubva kune dzimwe nyika.
Asi panganzi paita dambudziko here ipapa varusiki?
Izvi zvizvarwa zveZimbabwe ka hatingavadzivise kuti musadzoke kumusha. Touya chepiri ndechekuti iye zvinezvi taona hurumende yanga yatowedzerei uwandu hwevanhu vari kutestwa neuwandu hwevanhu vanoitwa iya yatinoti conduct tracing yekuzotevedzera kuti munhu uyu akafamba sei. Saka izvozvo uwandu hwevanhu vakawedzerwa vari kutestwa zvoitawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vari kuita positive huri kuti wandei.
Vamwe vari kuchema-chemawo nemamiriro akaita zvinhu kumabhodha uko. Munoonawo sei nyaya iyi?
Mabhodha edu pachirungu vanoti maporous border. Mabhodhas edu ane maburi anoita kuti vanhu veruzhinji kunyanya vari kubva kunyika dzakatipoteredza vakwanise kungopoya vachipinda kudzoka munyika. Izvo zvaakuita kuti yatingati local transmission iya, nekuda kwekuti dzimwe nguva munhu uyu atongodzoka abva angopfuurira kuenda kumusha kwake. Takuona local transmission zvekare iri kuti wandei. Saka kumaporous borders ikoko kunofanirwa kugadziriswa security yacho inofanira kuwedzerwa.
Ko munoonawo seiko kuri kuchengeterwa vanhu kuma quarantine centers uko?
Nekuda kwekuti dzimwe nguva vamwe vanhu vari mu quarantine center magariro avo vakati manikidzei, dzimwe nguva vamwe vari kutora nguva yakareba vasati vatestwa vakangogara kuma quarantine centers ikoko. Izvo zvoita kuti vamwe vanhu vakubatira chirwere ichi checorona virus vari muma quarantine centers imomo. Ndorimwe dambudziko zvekare. Totiwo zvekare senyika tine vamwe vatingati vanenge vari in transit vaya, vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuMalawi, vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuZambia, nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti macases anga achiita sei achiwanda zvekare muno muZimbabwe.
Avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezviviri kana kuti 382,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 9,657 vapora vachidarika zviuru zana nemakumi masere nezviviri kana kuti 182,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu kana kuti 125,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere checoronavirus vadarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vapora vachidarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million. Masangano masere anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kunonyoresa bvunzo dzeone A level dziri kufanirwa kutanga mangwana, kunyange hazvo paine vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ACHUS vaObed Mazaraure vari kukurudzira vadzidzisi vose kuti vasaende kunonyoresa bvunzo mangwana, uye vatiwo vabereki vasaende nevana kuzvikoro kwacho sezvo kuri kuisa upenyu hwavo munjodzi.
Isu se Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riku kurudzira va members edu yese nemamwe maticha ose nevabereki participate muprocess iyi yemazamanishoni iyo ichakonzera njodzi dzakawanda kuvana nevarairidzi. Tikurudzira varairidzi vagare kumba, vabereki vagare nevana vavo kumba kusvikira tasvika padanho rekuti takwanisa kuchengetisa zvinodiwa kuchengetedza upenyu hwevana neupenyu hwevarairidzi.
Vamasaraure vati bazi rezvedzidzo harisi kubudawo pachena kuti vadzidzisi vanenge vanyoresa bvunzo vanopiwa marii.
Nyaya imwe yakunetsa ndinyaya yemuhoro. Muhoro une wevarairidzi vanofanira kunge vachiendawo kunoita zvemainvigilation. Vanhu vari kutambira mari shoma shoma inoita kuti vatadze kutosvika kwavari kufanira kunge vachishandira. Panguva yekuti mitengo yezvinhu yakwira, varairidzi vaakutenga mari vaakutambira mari inokwanisa kuita $20.
Izvi zvatsigirwa nemunyori mukuru muri mwesangano revarayiridzi reptuz vaRaymond Majongwe, ava vanoti hurumende iri kuisa upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi munjodzi huru.
Vari kuitira vana veZimbabwe utsinye. Chinoti chiri kuita kuti timhanyirire chacho chiiko? Tatadza sei kugara tomboti Augusti takunopinda muna Augusti kwakudziya maexams onyorwa? Torega kuita riski nekuti vamwe vana vacho vari kuda kunyora maexams vatori mumakwarantaini senda imomo. Ingori bvonyongera, hapana ari kuziva zvaari kuita. Ende kuratidza kuti ministry of education yacho haiteereri. Vanhu vane mhesva mukono, vanhu vane ushwindi, vanhu vane nharo vanoti nepamusana pekuti ndo vatungamiriri. Saka vari kungoita zvavanoda.
Mukuru webazi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu vanoti hurumende haina kugadzirira vachiti kusvika panguva dzemasikati nhasi zvikoro zvakawanda zvanga zvisati zvawana zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 zvakaita semaface mask kana matomomita.
Yes, it is true that by 1300 hours most of our schools still had not received the required thermometers for helping with the taking of temperature for the learners and the teachers who are coming to the schools.
Mashoko aya atsinirwa nemumwe mudzidzisi mudunhu reMashonaland West vaRosten Mutapa vanoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira sezvo iri kuchinja nzvimbo dzekunyorera izvo vanoti zvichapa dambudziko mangwana kuvana vari kunyora.
Isu tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaishandiswa semafumigation center semaquarantine centers zviri kunzi hazvichakwanisi kuti vana vanyorere pachikoro ipapo, kuratidza kuti hurumende haina kugadzirira kuti maticha aende kubasa achishanda kunzvimbo dzine utano hwakanaka. Muno Mashonaland West Province tinoziva semienzaniso Jameson High School yaishandiswa sequarantine center, asi tiri kunzwa kuti seJohn Kennedy Primary School ndoyava kushandiswa secenter yaJune.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvedzidzo amai Nokutula Gamanya vanoti semaonero avo vamwe vadzidzisi vachaenda kunonyoresa bvunzo sezvo vachitya kuburitswa mabasa.
Mateachers achatoforceredzika kuenda kumabasa nenyaya yekuti because they are employed by the government havapikisani nevaridzi vakava employ, so vachangozoita zvinoda varidzi no matter how risky it is.
Mutevedzeri wemukuru mubazi rinoita zvebvunzo reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mudunhu reMashonaland West amai Ethel Mangena varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemukuru wavo kuHarare amai Nicolette Dlamini avo vachiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi gurukota rezvedzidzo vaKen Matema vakaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo masvondo mashoma apfuura kuti bazi ravo richagadzirira bvunzo zvizere. Vamwe vakuru vezvikoro vasina kuda kudomwa nemazita vanoti vari kutambira mashoko kubva kuvasori vachivachishidzira kuti vaone kuti bvunzo dzanyorwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwenxuve sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Asi imwe tsamba iri mumaoko eStudio 7 inoratidza kuti masangano evarayiridzi masere atsika madziro achiti hakuna bvunzo dzichanyorwa. Dare repamusoro rakatiwo hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisa yanoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vatyairi vemabhazi ekambani yehurumende anotakura veruzhinji yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO vanonzi nhasi vapinda mukushanda zvisina mwoyo wese kana kuti go slow senzira yekunyunyuta nemari yemihoro yavanonzi vari kutambira. Mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti ongororo yaitwa nesangano ravo zvikuru muguta reHarare inoratidza kuti veruzhinji vanga vachitambura zvikuru kuti vaende kumabasa pamwe nekudzokera kudzimba sezvo mabhazi anga ari mashoma uye asingafambi sezvaanofanirwa kunge achiita. Studio 7 yaedza kubata vezupko pamwene gurukota zvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu panyaya iyi, asi havana kupindura mibvunzo yedu pamwene kudavira nharembozha dzavo patavafonera. Zupko inonzi iri kushandisawo mabhazi emakambani anotakura vanhu kuwedzera mabhazi ayo ari kushanda. Studio 7 yaidzawo kubata mumiriri wemabhazi anotakura veruzhinji ari pasi pezupko vaisawo mupfumi, asi havana zvakare kupindura mibvunzo yedu pamwewo nekudayira nharembozha yavo patavafonera. Asi vaGoliati vanoti kurangwa mabasa kwevashandi vezupko kunokanganisa kufamba kweveruzhinji zvakanyanya, sezvo hurumende yakaita kuti ive iyo chete kambani inotakura veruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Danho ratorwa nevashandi vezupko kana kuti nemamwe maopareta idanho rokuomesera vanhu vari kuenda kumabasa, nekuti havana dzimwe nzira dzokuti vangaiti dzokuti vanga vachienda kumba, nekuti michovha yese nemarori ari muguta reHarare ari kudhurasa mari zvikuru. Nhasi kwanga kuchadyiwa ma40 nema50 bond kuti munhu anga achienda kubasa. Izvi zvinhu zvisina kunaka, nekuti vanhu vanogara vange varonga mari kana kuti vaita bhajeti.
Saka imi sesangano muri kuona sei tichiona kuti zupko ndiyo yoga iri kubvumidzwa kutakura vanhu munguva ino yecovid-19?
Nyaya iyi takagara tayataura kuti nyaya yekufamba kwekambani 1 kunoomesera veruzhinji, nekuti vanenge vasina sarudzo. Takagara taramba nyaya yemonopoli. Iye zvino izvi vashandi vezipo vari paGoslo, zvichireva kuti vanhu vane matambudziko etransport. Kwese kwatafamba muguta reHarare tanga tichiongorora kuti vanhu vazhinji vanga vachikwira mota dzevanhu vakazvimirira, ingati maprivate malifti, kuti vanga vachiuya kumabasa nemarori, nekuti mota dzezupo panga pasina dzakawanda pamugwagwa.
Sesangano rePassengers Association of Zimbabwe, matanho apa muri kutora panyaya iyoyi.
Isu hatiregere kuudza hurumende kuti monopoli haishande, zvinhu zvakamira mamiriro azvakaita, nekuti hurumende ine nyaya zhinji dzairi kuziya dzairi kubata dzisati dzagadzirika. Makatarisa kuti kune nyaya yevashandi nezvimwe zvakadaro, handikwanisi kuona kunge vachigadzirisa nyaya yezvekutakurwa kwevanhu nenguva. Nyaya iripo ndeyekuti hurumende ngaiite kuti mamwe kambani anga achitakurawo vanhu vachiendeswa kumba, kuti pachiva nemakundano kuti pakashayikwa mota dzinotakura vanhu imwe kambani inenge iripo. Sezvaitika kuti vamwe vakuramwa mabasa kana kuti vamwe vari paGoslo, panoitawo kambani inotakura vanhu, nokuti kuti vanhu vanogara vachiexposwa muCovid iyoyo. Sezvatiri kuona kuti vanhu vari kuexposwa futi pavari kutakurwa nemarori nezvese zvinhu zviri kuitika imo muzipo, vanhu vari kuexposwawo zvakare, nekuti vakukwira vari standing. Saka tinodawoma makambani anoita kuti vange vachikwikwidzana, noti kuti ivo vanoshaya vanovakwikwidza. Ndosaka zvinhu zvamirira sezvazviri izvozvi, kuti hapana vanovakwikwidza, vanoita zvavanoda madira aJojina.
Vanga vari mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunhare neStudio 7. Vatyairi vemagonyeta anoenda kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica vave kutyira kurasikirwa nemabasa, sezvo dzimwe nyika dzakaita seBotswana dzave kuti ongororo yadzo inoratidza kuti ndo vanenge vari kuuya nechirwere charura pasi rose checovid-19. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Botswana inoti vanhu 195 kana kuti 175 vabatwa necovid-19 munyika iyi, asi zvikamu 70 kubva muzana zvevanhu ava vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanotyaira marori, vamwe vacho zvisiri zvizvarwa zveZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutevedzeri wechikwata chiri kutungamirira kurwisa kwecovid-19 chepresident wacovid-19 task force team vamusipili musipili, vanoti vagari venyika iyi 35 chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Rina, li, kasa kusana ndika shara 87.
Tine zvizvarwa zvebotswana makumi matatu nevanomwe zvabatwa necovid-19. Asi tikasanganisa nezvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, ruzhinji rwavo vari vatyairi vemagonyeti, uwandu hunosvika ku-175. Zvinoratidza kuti 80% yevanhu vabatwa necovid-19 izvi zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, zviri kuita kuti tisunge mabhaudhi kumaboda.
Nekudaro, bazi rinoona nezveutano mubotswana rave kuomesera zvikuru vanhu vanenge vachida kupinda munyika iyi, izvozvopawo kuti kupinda kana kubuda munyika iyi kunetse. Kunze kwekutora nguva yakareba wari pamabhodha enyika iyi, mumwe mutyairi wemagonyeti vaNelson Mundare vaudza Studio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mhoko sezvo Botswana yave kurambidza vamwe vavo kupinda munyika iyi.
Vari kuti vakapiwa instruction naminista kuti mazimbabwenzi ari kudriva mabotswana rage havafaniri kupinda mubotswana vasina mapemi. Some of the people rinogona kuzopera vamwe vachati zvinongodipendawo nokuti unoshanda sei.
Mumwe wemutyairi wemagonyeti vaMoses Kanjanda vanoti vatyairi vanoshandisa bhodha reramakwabana kudu reBotswana riri pedyo nedePlumtree kuZimbabwe ndivo vari kuoneswa ndondo.
Challenge yatiri kuwana paramakovani panapa haiko kune mamwe mabhodha, saka isusu tiri kuti why minista ari kunzi ndiye akapa instruction paramakovani achisiya mamwe mabhodha, zvakaitirwei kuvengwa kwemazimbabwe nzi because tiri kutorwa sanika maanimals.
Asi vaDavid Abram avanotyaira magonyeti anoenda kuNamibia vachipfuura nemuBotswana vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekunonotsa vatyairi ava pamabhodha sezvo ichirarama nezvinhu zvainotenga kubva kune dzimwe nyika.
I think Botswana iri kuzvisikira moto muziso so that we also block them their vehicles, their Botswana registration to come to Zimbabwe because they think they are untouchable.
Asi nyanzvi munyadzi zveutano vaDominic Sambo vanoti hapana chakaipa pamatanho ari kutorwa neBotswana kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi.
Due to many procedures said the new normal ari kuitika zvira kuti paite nemadelay emasivi zvatinowana, asi iri nzira yekudai yekuvhara chirwere cheCovid-19. Ndozvatirikuwana mazuva ari muno ndozvoitwa kuti zvirakati tiri kushungurudzwa kana kunonozwa, asi ndonzira yobatsira kuti tisapinde murwere hwakadai so.
MuBotswana, munhu mumwe chete ndiye afa nechirwere cheCovid-19 kusvika pari zvino, uye vanhu makumi maviri nevapfumbamwe ndivo vapona pavanhu zana nemakumi manomwe nevashanu vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nekuda kwematambudziko aunzwa nechirwere checoronavirus, wakawanda munzvimbo dzinogara varombo muKenya dzakaita sezvitangwena zveKibera, vakawanda vari kunonga svosve nemuromo sezvo vasisakwanisi kuita mabasa ekuzviriritira. Kunyangazvo hurumende yeKenya iri kubatsira nemari nezvekudya, rimwe sangano rinonzi Adopt a Family riri kuunza pamwe chete mhuri dziri kurarama zviri nani pamwe nemhuri dziri kushaya. Mhuri dzinotiwanei idzi dzinenge dzobatsira nechikafu mhuri dzinoshaya kuitira kurerutsa matambudziko ekushaya zvekudya sezvo vanhu vari kunzi vagare kudzimba. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, amai Michelle Bachelet, vari kuyambira Israel kuti ichazvipinza mumatambudziko makukutu ikaenderera mberi nekutora dzimwe nzvimbo dzedunhu reWest Bank riri pasi pePalestine. Vati izvi zvichakanganisa zvikuru nhaurirano dzerunyararo pakati penyika mbiri idzi. Vamwe vatema vemuAmerica vane hama dzakaurayiwa nemapurisa echichena kunyanya Vanoti havasisina kugadzikana mfungwa uye kuona vamwe vachiramba vachiurayiwa zvave kutowedzera matambudziko avo. Amai Wanda Johnson vane mwana Oscar Grant aive nemakore 11 paakaurayiwa nemupurisa wechichena kuOakland kuCalifornia vanoti pose pavanoona vhidhiyo yekurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd nemapurisa echichena vanonzwa kushushikana kwakanyanya mupfungwa sezvo zvichidzora ndangariro dzerufu rwemwana wavo. Nyanzvo munyaya dzepfungwa dzinoti zviri kunzwa amai Johnson chatove chirwere muvatema vemuAmerica chakonzerwa nerusaro raganda. Munhau dzemitambo. Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos Biggie Zuze, uyo akashaya nemusi wechina mushure mekurwara nemwoyo, aradzikwa kubhindura nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weDynamos vatinashe Farao.
Izvozvo aimbova mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos aradzikwa nhasi kumubhindura.
Mungati vanhu vabuda vakawanda here kuti vange vachionekana ina Biggie Zuze akatambira chikwata cheDimbare kwemakore akawanda kuma 1980 uye akazovawo mutevedzeri wemurayiridzi.
Panga pane zvuru nezvuru zvavanhu vauya kuzoona gamba ravo akatamba kwemakore akakwanisa zvakare kurayiridza chikwata cheDynamos. Tinoti Biggie Zuze zorora murugare.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheDynamos vatinashe Farao vari parunhare kubhindura naBlessing Zulu Studio 7. Muimbi akaberekerwa muZimbabwe asi achiimba musambo weAmapiano ari kuSouth Africa, Shasha apinda munhoroondo yekuimba mushure mekuva chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kuhwina makwikwi eBET Awards Viewers Choice Best New International Act. Zita raShasha rekuberekwa anonzi Charmaine Shamiso Mapimbiro. Shasha akanyorerana chibvumirano chekuimba nekambani yaDJ Maporisa yeBlack Boy Music Records. Shasha akamboimbawo panziyo dzakawanda naDJ Mapurisa naDJ Kabza Dismal. Akakunda vaimbi vakaita saRema wekuNigeria mumakwikwi aya. Shasha nako Kambo Mutare tichiti makorokoto nemubayiro mukuru uyu. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa danho reRBZ rekuomesera makambani enharembozha akaita seEcocash neOne Wallet kuti asatendere vane mari zhinji kuti vashandise nharembozha asi kuti vaende kumabhanga. Hurumende yakambotiamisa makambani aya kushanda zvachose isati yazoti vanhu vane mari shoma vanokwanisa kuramba vachishandisa nharembozha idzi kana kuti mobile money transfer. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Njoba abongikazi labongi bekhalela umsebenzi kusebenzeka nzima ngoba namanje sikhuluma kulamanye amawadi abe engela abonesi okusho ukuthi usuthola unesi oyiwani esebenza amawadi amabili. Izisebenzi ziyasilela kakhulu.
Ngakho otholakale elecikwane le-COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo. Ngakho ke inani lasebebanjwe belayo lokhu lingamakhulu edlula ayisithupha i-567 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilichumi i-10.2 million.
Singathuma abantwana ngamabhondi lawa ama-tubulars abawathathe. Sithume umntwana uzokuthi athenge umentshisi bahluka kayala ukuthatha ama-$2. Right, sitshe ngaze simthuma nge-$10 bafika bathatha kodwa basebesitshintsha bona the same money that they don't want.
Izakhamizi zempophoma kobulawayo namuhla zingene ezitaladeni zitshengisela zikhonona ngosomabhizimusi abalamavinkili asesala ukuthi bathenge ngemali yohlobo lwama-bond notes. Baveza ukukhathazeka okukhulu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV eZimbabwe ngemva kwenkulumo kahulumende yokuthi kulokhu silela kwamaphilisi abawanathayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngakho otholakale ele-COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo. Ngakho ke inani lasebafunyane bele cikwane leli lilokhu lingamakhulu edlula ayisithupha i-567 abasinde kulesi sifo sebelikhulu lamachumi amane lambili i-142 asebebulelwe yiso belokhu beyisithupha asebehloliwe ukuba bale-COVID-19 loba haji. Lokhe yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha lengxenye i-66,712 emhlabeni jikelele. Abale-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi 10,280,404 ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 505,145 abasindileyo kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,580,959 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amane i-382,652 labulala inkulungwane phose ezilichumi 9,657 kwasinda inkulungwane ezilikhulu lengxenye 182,569 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Iziphathamandla zezibhedlela zikahulumende zithi ukukhalala umsebenzi kwabongi lezinye izisebenzi sokubangele ukuthi kungasebenzeki lula ezibhedlela ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-COVID-19 olokhu usabalala. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wogatsha lwezempilakahle esibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Xolani Ndlovu uchasisa ngesimo kulindawo njalo uxwayisa ngegcikwane le-COVID-19 lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka kuleli dolobho.
Okwakhathesi njengoba abongikazi labongi bekhalela umsebenzi kusebenzeka nzima ngoba namanje sikhuluma kulamanye amawadi abe engela abonesi okusho ukuthi usuthola unesi oyiwani esebenza amawadi amabili izisebenzi ziyasilela kakhulu.
Umumo usunjani ngalabo ababuya ukuzokwelatshwa umkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka wedolobheni lakoBulawayo?
Kusukela ukuqala kukaJuni kuze kufika lamhlanje inani labantu esesiye saba admitter empilo belomkhuhlane wesihudo bafika ku-110 zolezo kulabayi 7 abachonileyo kodwa omunye wakhona evele efike esibhedlela esechonile. Kulabanye kodwa esizwa kuthiwa babhubha besemakhaya, labanye ababhubhe bese old people's home. Endabeni yesihudo abalaleli singabakhuthaza ukuthi amanzi wonke noma kungaphuma empompini abaqale bewabilise okwesikhathi esingafika 5 minutes ebila angakasetshenziswa ukunatha. Njalo ku-COVID-19 abantu abaqhubeke ngokuhlanzeka begezisa izandla besebenzisa lama hand sanitizer, bagqoka ama mask abo ngaso sonke isikhathi uma bephuma emphakathini, uma bephuma endlini kumele befake ama mask ngaso sonke isikhathi beyenzela lokho esithi social distancing, ungasondela ebantwini uma kungekho isidingo. And into esikhuthaza abantu kakhulu behlale begeza izandla, behlale izandla zihlanzekile.
Lo ngudokotela Xolani Ndlovu osaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7. Inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 seliqongile lafika phose amakhulu amabili kwele Botswana 175. Ilizwe leli lisithi iningi labo ngabantu bokuza, ikakhulu abachayeli bamaloli abagoqela abeZimbabwe abangena kwele Botswana behambisa impahla. Intatheli izindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umsekeli kamphathisi hlalo wekomiti yabona nge-COVID-19 kwele Botswana uSikhwica Mfundo Msipili Msipili uthi inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 seliqonge lafika kumakhulu phose amabili i-175. Uthi isilinganiso songamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-80% ngesabantu bokuza, ikakhulu abachayeli bamaloli abaletha impahla kwele Botswana.
Are the remaining from the 175 reflects the burden of disease that Botswana is currently detecting.
Inani eliningi labavela phandle kwelizwe abahlolwa emngceleni esikubonayo ukuthi ingozi izavela phandle, njalo kumele sisebenze nzima ukuthi sivikele abantu ngasikhathi sinye sivumela ukungena kwempahla.
And at the same time whilst facilitating our trade.
Abachayeli bamaloli abavela eZimbabwe bakhala ngokugcinwa isikhathi eside emngceleni wePlumpton ngesikhathi belinde impumela yokuhlolwa kwabo i-COVID-19. Umnumzana Gideon Ndlovu otshala phakathi kweHaveron leBulawayo uthi ukucabanga ukungena umango kuyadondisa ngoba behlala isikhathi eside emngceleni.
Ungacabanga ukuthi uqeda insuku ulinde ama-results e-COVID eborder sizwe sesiba lokudonda, kodwa kumele siphile. Ngabe kulenye nje indlela ongayenza ukuthi kwenziwe ngokuphangisa ngoba ungagcina uthola umkhuhlane lokhu ulinde ama-results.
Omunye weZimbabwe ophila ngokuthenga lokuthengisa phakathi kwamazwe amabili umnumzana Rodwell Moyo uthi uyakubona ukuhlupheka kwabachayeli emngceleni.
Hayi, kunzima. Abanodriver bathe South Africa sebakhatha to almost 24 hours to 36 hours ukuthi ama-results aphume. Ngapha basahlala ama-3 days. Yazi kumele vele usuke into ehlupha ukudla kwakhona kula ma-shops aqinileyo. Ube lokudla kwakho ama-shop akula, usuke lokudla okuqinileyo esigqoko esikhudumalayo iwinter kathesi. Yalulindela ukutya imarika se-COVID kunoba nje iflu.
Kusenjalo iBotswana ithi ayisoke isungule ukuhlola abantu mahlayana idinga ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubhahe onganani elizweni. Umsipili uthi lokhu akuphathisi ngoba umuntu ukhona ukubanjwa i-COVID-19 esanda ukuhlolwa. Okutshengisa ukuthi ukuhlola mahlayana akuniki isilinganiso esiqondileyo. Abe Botswana ababanjwa belomkhuhlani lo bangamachumi amathathu lasikhombisa i-37 kukanti abalokhe belawo balichumi lasithupha i-16 oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron Ngwele Botswana.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zempophoma kobulawayo namhla zingene ezidaladeni zitshengisela zikhonona ngosomabhizimusi abalamavinkili asesala ukuthi bathengi ngemali yohlobo lwama-bond notes. Izakhamizi ziphume ngobuningi zifola ziqonde emavinkilini akumahomva zitshengisela zithwele amabhakani abelotshwe okutshiyeneyo okugoqela ukuthi bond notes are legal tender, our salaries are in bond RTGS lokunye okukhomba ukuthi balelungelo lokuwasebenzisa. Asizweni abanye babo bekhuluma le Studio 7.
Singathuma abantwana ngamabhondi lawa ama-$2 abawathathe. Right, let's say for example sithume umntwana uzokuthi athenge imentshisi bahluka bayala ukuthatha ama-$2 notes. Right, sithe ngaze simthuma nge-$10 bahluka bathatha kodwa basebesitshintsha bona the same money that they don't want. Sasesimangala ukuthi kanti njani njengobana lina liyayala be kithi kodwa lifuna thina siku-accept njani. This is when we thought, no, let's do something. Let's go and put our voice. And we put it now national so that it must be known ukuthi kona kona siyenziwa njani in this part of the country. Basenza njani.
Ngamnika 6 bond bafika bahala. Ngamnika $10 bamfika bamtshintsha amabhondi aye $4. So mina wabhondi yona la ngiwasenga. Bona beyayala. Kase yimanti, last week yimanti.
Kesha nkono ya unge layo. So wena ule iko kesha usadi. Wena ule swipe usadi. So usidlele cash. Ikesha ya nkono nzimu kutu itoni. Ukene subela nkanga la mkupu. Ela 10 kg ile ndilu ngala yivi ni 2 kg mpu. So kono uko weas katasa.
Labo bebe ngabanye bezakhamizi zempophoma abakade betshengisela namhlanje bekhonona ngokwalelwa ukuthenga nge-bond note. Kodwa abanye abanini bamavinkili bayakulandula ukuthi bayanqabela abantu ukuthenga nge-bond note. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 a.m. lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz lapho esiyabe sikhangela udubo lwenkohlakalo elizweni osoluphazamisa intuthuko yezomnotho. Likhumbuleke zihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19. Baveza ukukhathazeka okukhulu abaphila legcikwane lengculaza eZimbabwe ngemva kwenkulumo kahulumende kunsukwana ezisanda ukwedlula eyokuthi kulokusilela kwamaphilisi anathwa yilaba bantu. Bathi njalo lokho kuzaphazamisa labo abaku-second regimen ababikwa belakho ukuguqulelwa eminye imihlobo yemithi abayinathayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubike kunsukwana isanda kwedlula ukuba ilizwe libhekane lenkinga yokusilela kwamanye amaphilisi anathwa ngabaphila legciwane lengculaza ele-HIV okunje ngama-atanazev le-ritonavir okubangelwe yikuphuza kwawo ukufika elizweni ngenxa yeziqondiso ze-COVID-19 emazweni lapho asuka khona la maphilisi. Osaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane wogatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga uveze lokhu kungcwadi ayilobele iziphathamandla zezibhedlela zikahulumende esithi ilizwe libhekane lenkinga yokusilela kweminye yemithi enathwa ngabaphila legciwane. Ezinye zezizathu esezibangele ukusilela kwale mithi ugoqela inkinga yokungasebenzi kuhle komsebenzi wokuthwalwa kwabantu lempahla ngenxa yokuqhamuka kwesifo se-COVID-19 emazweni womhlaba. Abaphila legciwane bathi bakhathazekile ngombiko kahulumende ngoba besazi ukuba kuzobangenisa enkingeni nxa bengahlala isikhathi eside bengatholanga lawo maphilisi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila legciwane eyeZimbabwe National Network of People Living with HIV, umnumzana Sebastian Chinaire, usele minyaka engamachumi amabili lantathu ephila laleli gciwane.
And I was told that we can only be supplied with Abacava, a combination of ARVs that I take, but they were out of stock.
Lokuba siya wadinga kulabo abathengisa bezimele ama pharmacies. Kodwa inkinga ukuthi ayabiza lamaphilisi. Wona aqeda inyanga kuphela ethengiswa nge-25 USD okuyimali engingayenelisiyo mina. Hathi mina kuphela. Kodwa iningi lethu ngoba kasanelisi ukuyihlawula leyo 25 USD lanqa kungathiwa ngihlawulele ngemali yamabhondi. Kawatholakali lula elizweni lethu.
Not only for me, but to most of us, we cannot afford $25.
Uthi okuba mangalisayo yikuba kungani kuze kufike ekuthini asesilela lamaphilisi kungekho okwenziwa nguhulumende lapho esenanzelela ukuthi imithi yakhe isiphela. Okusekelwe ngunkosikazi Nosipho Gatsheni olesihlobo esiphila legciwane laye oveza ukukhathazeka ngalesi simo sokusilela kwemithi.
Abantu abaphila ngegciwane le-HIV basedubeni ngalesi sikhathi kule corona ngoba imithi abayisebenzisayo abasayitholi kuhle. Bengahamba esibhedlela bayayiswela kuthiwa umuthi wangkhona ayikabuyi ngenxa ye-coronavirus. Lokho kwenza iningi labo abanye ba-default.
Okudanisayo unkosikazi Gatsheni uthi yisikhathi lapho limithi esilela ngaso khona abantu bevele bebhekane lolunye udubo lomkhuhlane we-COVID-19.
Ekudefaultheni kwabo kubenza bagule eminye imikhuhlane yabesiba-attacker enjengayona leflu layo umuntu angoncina sekhwehlela. So silo dubo kakhulu ekusweleni imithi.
Lanxa umqondisi wohlangothi olubona ngezegciwane le-HIV le-AIDS kanye lomkhuhlane wofuba lwe-TB uDr Owen Mgurungi engasathandanga ukuthathwa amazwi utshelele intatheli zindaba ukuba akula angakwengezelela kulokho kwethulwe nguDr Mhlanga wogatsha lwezempilakahle encwadini ayibhalele abezibhedlela zikahulumende. Uhulumende ubikwa ecebise iziphathamandla zezibhedlela ukuba abaphila legciwane laba batholiswe amaphilisi aqeda inyanga kuphela kusadingwa indlela yokuyixazulula leyo nkinga kuze kuthi izinto sezibuyele esimeni sazo. Babikwa besedlula kancane isigidi abaphila legciwane elizweni, iningi labo sebelesikhathi eside benatha la maphilisi sekulokwesabela ukuba bengaqhubeka bewaswela kulakho ukubuyisela muva uhlelo lweZimbabwe lokumelana legciwane lengculaza ele-HIV and AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ehlangene lokwesaba ukuvulwa kwendawo zokudlela lamhlanje ngoba zisithi kuzabeka impilo zezisebenzi zeZimbabwe eziningi engozini yokuthola igciwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapho esipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lezi zithi bezisilimbuya ngoluthi okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Indawo zokudlela lezi ziqale zivaliwe ngci, zavulwa kwavunyelwa kuphela abaphekayo besiyathengisa ukudla ezindlini zabantu, kwasekuvunyelwa ukuthi abantu bayezithengela bengadleli khona. lokhu kwenza abasebenza emahoteleni endaweni zokudlela lendawo zemhlangano iningi labo ngabeZimbabwe bazithole bengaselamsebenzi okwenyanga ezintathu. Okwakathesi ke abantu sebevunyelwa ukuyadlela kulezi ndawo. Isizalwa seZimbabwe unkosazana Sithole Kuhle Malaba Ncube osebenza kwenye indawo yokudlela eJohannesburg uthi kuyabongeka lobanje tshawa luvalo nxa icabanga ukuthi iyozalwa nkomoni.
Indlela zethu zimbili zonke zibheke kufeni. Ama customer amanye akutshela ukuthi wena uma usuthi uyamsanitize umuntu akutshela ukuthi yena uphethe yakhe isanitizer yafoni le yakho. Akubonise yona kodwa angasanitize phambi kwakho kodwa afuna ukungena. Lapho uhlale khona leyo customer leyo ngokumele ube ngoklina khona lapho. Konke kubanjwe yi-customer ukuthi uzoza kubamba ngoba uvele ngokufanele ukulindele ukuthi ukline khona lapho.
Unkosazana Sifiso Ndiweni laye osebenza endaweni yokudlela laye uthi kuhle kodwa uvalo lochaya luzehlele.
Akuphephile kahle kahle ngoba asazi ukuthi ongenayo ngosiphatheleni nathi abasebenzi asazi ukuthi sizophatheka kanjani. Ngicabanga ukuthi nje kuyinkinga. Kodwa sizothini ngesimo somnotho nokuthi sifuna umsebenzi sizovele siye khona kodwa angicaba ukuthi akuphephile.
Unkosazana Sibusisiwe Bhebhe yena ukuthaza ababuyela emsebenzini laba ukuthi base konke kumvele inqangi ngoba kuzafuze umuntu onke emukele ukuthi lomkhuhlane uzaba khona okwesikhathi eside.
Izinga labantu abaphethwe yilo mkhuhlane liqhubeka likhuphuka njalo nje kodwa kungasenani. Ngoba lokhu ukuthi sihlale ezindlini akusisizi ngoba abantwana kunje bafuna ukudla kumele sibhadale irent la esihlala khona konke sesukubeka kumdali sithi akube nguye osiphephisayo.
Umgcini ihlalo enhlanganiswe lwela amalungelo abesifazana ezimi imbokodo unkosazana Victress Mathudu ubonga kakhulu uhulumende ngenyathelo leli. Ngakolunye uhlangothi uthi njengoba igciwane le-coronavirus lilokhu limemetheka ngesiqubu esikhulu kwele-South Africa labo asebevunyelwe ukusebenza kufanele bazivikele bengalitholi leli gciwane.
Abayenze lokhu kuthiwa sikulandele bageze izandla njalo nje bathwale ama-sanitizer babe besanitize izandla zabo njalo nje bangawashiya ama-mask behlale bewagqokile ama-mask besemsebenzini ukuze bazivikele bangasondelelani kakhulu loba beseva ama-customer bebona ukuthi bayenze i-social distancing ukuze bangatheleleki ngegciwane. Ngaphezu kwakho konke sesithembele kuNkulunkulu.
Sebebanga kuzinkulungwane ezilikhulu lengxenye close to 150,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezintathu close to 3,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Unkosazana Shemaine Maphimbiro umculi odabuka eZimbabwe owaziwa ngegama lokucula lokuthi nguShasha ehlabela umdumo weamapiano uthole umvuzo kumncintiswano womsakazo oweBET wakhonapha eMelika weBest New International Air. Shasha ngumculi wakuqala weZimbabwe ukuthola isicoco lesi. Umncintiswano lo wamaBET Awards ngophathelane lezemidlalo yokulungisa kanye lomculi wabensundu abadabuka emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele. Lonyaka uShasha ubencintisana labaculi abagoqela uRema waseNigeria, uStacy waseFrance, uYoung T, loBaxi abadabuka eNgilandi labanye. Ukuze sizwe okuningi ngalomculi, uMike Hove weStudio 7 uxoxelo wake wasebenza loShasha uCalvin ongumhlabeleli.
So happy as nitaba kakhulu hey hey ayathabisa lokuthi awuliza kakhulu moya wami singi osukhululekile.
Ubona ngani ukuphumelela kukaShasha kuzayenza ukuthi umhlaba wonke jikelele uqala ukuthakazelela abahlabeli baseZimbabwe na?
Akakhulu. Yayi ngilalo ithemba lelo uDave. Ngoba manje ukumuntu sezeqalisa ukudinga sisa kahle kahle ukuthi uma lo ukuphuma vele eZimbabwe, uZimbabwe kulabo bana. Sandwa sentete yoyame. phansi kakhulu enxa yemibindaba zamapolitics les kodwa ngendaba zemusic singani sikhathana from emehlweni abo so ukuwina kwakhe ngempela kuzayenza abantu kasi ukusikhayela ngendlela entsha in a beautiful way.
So when I've been yes, vele ukuthi uke wayenza ingoma la uShasha bekunjani ukusebenza la?
Ngichaza ngawo village ngichazeka mangi record ngihamba seliyarare ngisiya kuwife so odesentarira wayeng manager producer wakhe ngisikhatsenis wamfonela wathi Kelvin sisula olungokwazi uyeng to fike studios at Lava for just 30 minutes ngithi ngifika ngopana ngithula kulo Shasha kulo Buffalo Soldier kulo Zuzu lozaka weBotswana. It was just a beautiful day for me. Then sasesingena kwese studio wasengidlalela yena ke afuna ngifake one or two verses on. Then one of them was a Shasha. And he said, because this is a Shasha, okay, but I liked it more. Or ate that thing. Not only for you but for us. We want to walk away to mobile access young as now you pay as in a land as in it.
Calvin, umculi womdumo we-hip hop, oke wasebenza loShasha ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ngakho otholakale ele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo ngakho ke inani lasebefunyenwe belayo lokho lingamakhulu edlula ayisithupha i-567 izakhamizi zempophoma kobulawayo lamhla zitshengisele zikhonona ngabosomabhizimusi abalamavenkili asesala ukuthi bathenge ngemali yohlobo lwama-bond notes. Bafise ukukhathazeka okukhulu abaphila legcikwane lengculaza ile HIV AIDS eZimbabwe ngemva kwenkulumo kahulumende yokuthi kulokusilela kwamaphilisi abawanathayo. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.